Kunyanga azo mhuri dzinosvika makumi matanhatu dzakapiwa magwara ekuti dzibude mudzimba pari zvino mhuri gumi neimwe chete ndidzo dzaburitswa mudzimba idzi. Vamwe mazana mana vari kutarisirwa kupiwa matsamba ekubuda mudzimba dzavari kugara munguva pfupi iri kutevera. Mumwe akaburitsirwa midziyo yake panze ndiamai Ruth Banda, avo vakafirwa nemurume ainge ashanda pamugodhi uyu kwemakore makumi maviri nemanomwe asi mugodhi wakazovhara asati apiwa mari dzake. Amai Banda vanoti vakashamisika vopiwa matsamba ekuti vabude mumba yavo yavakagara kwemakore makumi maviri nemashanu vachinzi murume wavo ainge apiwa mari dzake dzose izvo vanoti manyepo.
Takangoona matsamba auya, saka kuuya kwakazoita matsamba takazoona loya auya achitibuditsira chizvino panze. Zvikanzi imimi munofanira kubuda nenyaya yekuti varume venyu vakaita sei, takapedzerana navo. Saka imimi hamuna kutoti imimi mungazogara pano, ndeyozimu ndeyo uri kuuya kuzotora chii, ndeyo kuuya kuzotora dzi.
Mumwe akamboshandira Falcon Gold vaforget piri vanoti mapurisa matatu ekambani yeRiozim iyo yave kuchera goridhe pamugodhi waive weFalcon Gold nemapurisa eZimbabwe Republic Police vachitungamirirwa nemupurisa anonzi Zhou ndivo vakavakandira zvinhu zvavo panze zvine utsinye.
Chakaitika ndechekuti vanhu ava vakauya pane mupurisa anonzi Zhou netumapurisa eRiozim. Vauya vakadaro vanhu ava vakangoswa vachipinda mumba vachikwachira zvinhu zvemagizi vachitutura zvinhu vachikanda pano vachisa.
Vapiri vanoti kupindira kwakanzura wenzvimbo iyi vaNaison Tinapi munyaya yekuburitswa kwevanhu mudzimba vari kudivi rekambani yeRiozim mucherechedzo wekuti kuburitswa kwevanhu mudzimba zvave zvematongerwo enyika sezvo hurumende yakatadza kuti vanhu vapiwe mari dzavakashandira makore akawanda.
Saka nhasi uyezve nhasi tiri kushamisika tichionawo kansira wofuti ari kupindurawo panhau idzodzo namedhimu vaivai. Dzimba idzi dzinoswa pazve kuma800.
Mumwe ari kutungamira pakurwisa kuti vanhu vasadzingwe mudzimba dzavari kugara ndiamai Aisatu Piri. Amai Piri vanoti chave kuvashamisa ndechekuti kambani yeRiozim payakatenga kambani yeFalcon Gold yakavimbisa vagari ava kuti havaizovabvisa mudzimba dzavari kugara asi nhasi vapinduka vave kuti vabude mudzimba vasati vapiwa mari dzavo.
Vakati kuzogara nemi hatimbokubatai batai muri mudzimba dzenyu, apa tashamisika vakuti tumira zvimapepa kuti budai mumba.
Vakawanda vari kuburiswa mudzimba vanoti havasi kurambira mudzimba vachiti vakapiwa mari dzavo vanotsvaga kwekuenda vakasununguka. VaRodrick Mumba vanoti vanodzingwa chete nekambani yeFalcon Gold yavaive nechibvumirano nayo uye vakapuhwa mari dzavo dzose dzavakashandira.
Tikapuhwa mari dzedu dzatakashandira kukambani tinobuda mudzimba. Simba rehove riri mumvura. Saka inini ndikange ndabudiswa mumba mari yangu ndisati ndapuhwa ndichazoipiwa.
Asi mumiriri wechakari mudare reparamende vaenzunkani vanoti vari kuziva nezvenyaya iyi asi vanga vasingazive kuti vanhu vakaburitswa mudzimba. Vankani vanoti vachavedzera musangano wechimbi chimbi nevagari ava pamwe nevekambani yeRiozim nhasi vachiti tozovabata kana vapedza musangano uyu. Asi vanga vasati vapedza musangano uyu pataenda pamhepo.
Ya nyaya yacho ndiri kuiziva ndokwandiri kutenda izvizvo ndokupa itikiro rakakwana.
Mukuru wekambani yeRiozim pamugodhi uri kuchakari muzvari Blessed Chibanda vanoti chibvumirano chekutenga mugodhi uyu kubva kuFalcon Gold chinosanganisira dzimba nokudaro vaimbove vashandi vanofanirwa kubuda mudzimba idzi kuti vashandi vavo vatsva vawane pekugara. Patabvunza kuti sei vave kubvisa vanhu ava kwapera makore akawanda mushure mekutenga kambani iyi, muzvare Chibanda vanoti zvinhu zvose zvine nguva vachiti vashandi vavo vainge vachiri vashoma. Mutauri wemapurisa mudunhu reMashonaland West amai Margaret Chitove vanoti vanga vasati vave kuziva kuti mapurisa ava vari mukati mukuvhiya kaukwana nekuda kwei. Zvinonzi mugodhi weFalcon Gold wakavharwa mugore ra2013 mushure mekusagadzikana munyaya dzezveupfumi munyika asi vakatadza kubhadhara vashandi vaisvika zviuru zviviri. Zvinonzi varidzi vemugodhi uyu vakawirira nevashandi ava kuti vaizogara mudzimba idzi kusvikira vapiwa mari dzavo. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.